Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti hapana chakaipa pakutengwa kwakaitwa ndege yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandise yemamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million United States dollars. Nyaya iyi yakatanga kubudiswa nebepanhau repadande mutande reZimLife richiti ndege iyi yakatengwa muna kurume. Asi vamwe vari kushora kutengwa kwendege iyi vachiti nyika ine hurombo hunotyisa yakaita seZimbabwe haina mari yekutenga ndege sezvo muzvipatara musina kana piritsi remusoro zvaro. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatapadzwa Mugwadi vati havaone chakaipa pane zvakaitwa nehurumende.
Asi muna anokwanisa kutipa nyaya kana kupindura nyaya ndiwa George Charamba ndiye mutauriri ndiye romoromo romutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi zvisinei tomboti jeti iyo yakatengwa vanorwadziwa kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ane ndege yokufamba nayo kuti aite basa raakatumwa nevanhu veZimbabwe rokutsvaka rutsigiro kunyika yedu rwamabhizimisi nekuita basa rekudyidzana nedzimwe nyika. Izvozvo zvingava zvakatirwadza here kana tiri vana venyika yeZimbabwe vanoziva basa guru rinobatwa nemutungamiri wenyika? Vatungamiri vangani pasi rino vanofamba nedzindege dzavo dzinenge dziri dzehurumende dzinotenderwa hofisi yavo kuti vaite basa iroro? Handioni zviri zvinhu zvinoshamisa.
Vamugwadi vatiwo
saka mari yendege iyoyo vari kutaura izvozvo tomboti vavanga vachida kusheyana here? Kwenga takaona wani zuro ndi zuro vanhu vangarwadziwa nokuti kwaita ndege kuvashamisa chaivo vakatumirwa mari wani yakanzi GoFundMe yokuti vatsvake mota inonzi yebulletproof asi vakatadza kana kubudisa kana bhasikoro pamari iyoyo kuti vatsanangure vana veZimbabwe vakavapa mari iyoyo kuti mari iyoyo vakaishandisei. Havana kana mushonga wavakatenga kana mburodhi yavakagadzira nemari iyoyo. Kuva Mnangagwa kana vaona ndege handitii ndege yehofisi yemutungamiri wenyika ani nani achazongova mutungamiri weZimbabwe kunenge uchingoshandisawo ndege iyoyo kuti basa rake renyika raanenge achiitira nyika rifambiswe nyore. Saka chii chinorwadza ipapo?
Vachipawo maonero avo muteedzeri wemutauriro webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaOstalo Siziva vati zvakaitwa navamunangagwa hazviratidze kunzwisisa matambudziko akatarisana nevanhu.
Zvinoratidza hurumende yenyika mapraeriti zayo aate kusimudzira upenyu hwevanhu nekuti nguva ino nhasi izwa reinternational workers day tingadai tichitaura kuti tinoita setigadzire mabasa nekubhadhara vashandi mari dzinotenga. Munoziva kuti vashandi vedu vemuZimbabwe vashoma ivavo vazhinji maticha vanowana masalari zviro zvikopa zvakamudai mapurisa masoja vese vari kuwana mari dzisingatengi maRTJ. Asi mukuru wenyika anenge achikoshesa kutenga ndege dzinoratidza misplaced priorities and making of a hard to change the lives of ordinary people.
Vaenderera mberi vachitiwo
isuse hurumende idzai kuuya nhozoza tinofanira kugadzira mapriorities ehurumende. Hurumende inofanira kusimudzira upenyu hwevanhu igadzire upfumi hwenyika ubhenefite the ordinary people nekuti ndo varidzi ndo vanobhadhara tesi ndo vanofanira kubhenefita from the resources enyika kwete kukoshesa machefu kwete kukoshesa vanhu vanenge vane zvigaro mapoliticians vanofanira kuita maservants of the people kwete kutora upfumi hwevanhu for their selfish benefit.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vati nyika ine upfumi hwakaita seweZimbabwe haikwanisi kupfachura mari yakadai. Muzvinafundo Masocha vatiwo
ndozvinoratidza kuti upfumi hweZimbabwe hakusi kubatwa zviri pachena zviri pamheni. Kana ndege yaitengerwa president, president ndiwo munhu wese papa singafaniri kunge pachivanzwa zvaiva zvinhu zvaidero zvakangobuda pachena. Zvavari kutaura ike zvino vachitsigira kutenga kwendege ndo zvaidero zvakataurwa ndege isati yatengwa.
Asi pavatungamiri venyika dzose dzemuAfrica anonzi ane ndege dzakawandisa mutungamiri wekuIvory Coast vaAlassane Ouattara vanonzi nevatori venhau vane ndege dzinosvika gumi.